ST Platinum yasvetuka Dynamos kuenda pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Cranbourn Bullets 1-0 muStakubra Stadium kumakomo kwaMutare. MaMoneybags ave nemapoinzi makumi matatu nerimwe chete vakaenzana neDynamos asi vave pamusoro peDimbare nezvibodzwa zvakawanda. Asi Dynamos ine mutambo mangwana neCapes United uyo inogona kushandisa kudzoka zvekare pamusoro peFC Platinum. Mune mimwe mitambo yanhasi, Blue City yaita mangange 0-0 neBlack Rhinos, Herentals ichiitawo 0-0 neZPC Kariba. Asi vakawanda vakaisa nzeve nemadziso avo pamitambo yamangwana apo zvikwata zviri pamusoro petafura zvinoti Chicken Inn neDynamos zvine mitambo yazvo. Dynamos iri muNational Sports Stadium umo iri kusangana nevavakidzani vavo veCapes United. Zvikwata zviviri izvi zvasangana kashanu kubva muna 2019, Capes United ichikunda katatu, Dynamos kamwe chete mumwe mutambo wavo uchiita mangange. Asi mutevedzeri wacaptain weDynamos God knows Murwira anoti iko zvino yave nguva yavo yekukunda.
We are what it takes, the quality amongst the players, iripo, the talent, everything, the commitment, even one love chaicha yekushandirana kurwirana kuripo, saka zvinoita itself.
Dynamos ine chivimbo kuti Bill Antonio na Emmanuel Paga vachasimudza mutambo wavo, Capes United ichitarisirawo mashiripiti kubva kuna William Manondo, Phineas Bamusi na Ronald Chinyengetere. Aingotambira Capes United Frank Nyamukuta anoti ari kuda kuti makepekepe ikunde mumutambo mukuru uyu.
I want Capes United to win this one.
Mumwe mutambo mukuru ore mugibo umo Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano aya iri kushanyira Triangle. Zvekwata zviviri izvi zvine ukasha mushure mekunge Chicken Inn yakadzorerwa shure mushure mekuita mangange 1-1 neyadha. Musi uyo Triangle yakazvamburwa 4-0 neFC Platinum svondo rapera. Asi uyu wave mutambo mutsva uyezve nezvinangwa zvitsva. Panguva imwe cheteyo zvikwata zvemamutare Manika Diamonds neTenants zviri kuedzanawo masimba muStakubra Stadium mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko mangwana ndeiyi: Highlanders vs Harare City Barberfields, Wawa vs Ngezi Platinum Stars Ascot. Highlanders nezuro yakapa basa kumuraridzi wekuPortugal Bautema de Oliveiro Brito uyo anotarisirwa kusimudza matambiro echikwata ichi kuti chidzokere pachaive kare chine vatambi vakaita saPeter Ndlovu nevakoma vake Adam na Madinda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.